tenda baba gore rino ndo tenda mboni gore rapera titende tapinda tachangetwa nenyasha musadive matinda kutenda kutenda titende tapinda tachangetwa nenyasha musadive matinda kutenda kutenda ndalironga rigure ndipemberere nditambe kudzana kufaririra ndoita sadavida kurimbinyuka mai vangu regai kundipopotera gore rino ndatokurira rino uya ndinokurira vateye muteyo ndinochirika ndine ngoni dzinokurira vaiti ndichakoro mugavaroi munojairira ndipe uswa ndidombonongona Jehovha vandikomborera rumbidzwai munopa uchinde mugaga kuvanhu vanonyengetera ii ratopera ndichirarama regedza ndingotenda ishe rino uya ndicharama saka ndongotenda ishe mari ndomutenda ndomutenda ridandi mutende ndimutende ndomutenda ndomutenda gore rapera titende tapinda tatengetwa nenyasha musadive matinda kutenda kutenda titende tapinda tatengetwa nenyasha musadive matinda kutenda Sakatenda makore uri muchipatara una kuparara sakatenda uri mupenyu nanasi pakati pevamwe uri kufema chako zviri kuendeka panako shipika kuda kwendenga kutenda 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 katitende life haisiye kutenga tese taka piwa pachena nedenga chatingangoita chete tese kutenda gore rapera titende tapinda